Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 28 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pane kushomeka kwemitemo inofanirwa kushandiswa pakutarwa kwemiganhu kana kuti delimitation. Mutungamiri webato rinobikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari muLesotho kuona mukuru wehurumende yenyika iyi mutsva achitoreswa mhiko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI raburitsa gwaro pamusoro pemisangano mikuru yawakaita muBulawayo pamusoro pekutarwa kwemiganhu kana kuti delimitation. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, amai Ellen Kandororo Ndingani, vaudza Studio 7 kuti pane kushomeka kwemitemo inofanirwa kushandiswa mukuitwa kwebasa iri. Amai Dingani vanoti kunyangwe hazvo Zimbabwe Electoral Commission ichiedza kuita basa rayo nemazvo, panofanirwa kuzivikanwa kuti iri kufambisa basa iri sei, zvikuru mukubvunzawo zvizvarwa zveZimbabwe pamusoro penyaya iyi.
Takataura nhoroondo yechirongwa chekuganhurwa kwematunhu ichochi chedelimitation, tichipa maparticipants edu mukana wekuti vanzwisise kuti chirongwa ichi kare chaimboitwa sei, chaimbofambiswa sei, zvii zvashanduka panguva ino zvisai zvanga zvisingaitwe kudhara. Uye zvakare takataurawo zvakare nekuti chirongwa ichi chakanakirei, chinotibatsira chii sevanhu vanovhota kana kuti semaZimbabweans. Tikatarisawo zvakare mutemo unopa chirongwa ichochi kuti chiitwe muZimbabwe, yatinotiyo pachirungu legal framework yedelimitation process, takaiongororawo tikaona kuti iri kuprovidwa muconstitution medu, uye zvakare inoprovidwawo muelectoral act yedu inova mitemo inotitsanangurira kuti zvinofanira kufamba sei, zvichiitwa sei.
Mai Dingani, ongororo yenyu yakakuratidzai chii? Chii chamakaona?
Mukuongorora kwetu takaona kuti pane kushomeka kweyatinoti iwo maregulation provisions anonyatsotipanangurira nekunyatsotitsanangurira kuti kana zeki ichinge ichiita chirongwa ichochi inonyatsoita ichizvifambisa sei, zvikuru sei panyaya yekuingenja kana kuti kukonsulta macitizens. Takaona kuti hapana kunyatsonjeka kuti vanofanira kunge vachiita maengagements aya kana kuti maconsultations aya pamalevels api 1, uye vachizvifambisa sei, vachipakurira veruzhinji information yakaita sei, uye veruzhinji vachibvumirwawo kuingenja muprocess iyoyi zvakadii. Saka although zeki iri kuzviita, but toda kuti zvinge zviri pamutemo kuita kuti kana vachinge vachikonsulta zvati aiwa zeki iri kuti konsulta zvakadai zvakadai, kana muchiyeuka tine mamwe maconsultations anomboitwa through mapublic hearings. Kana kuine mutemo mutsva uri kuuya, tinokonsultwa nedare reparliament, atinoti mapublic hearings aya atinogona kusubmita zvinyorwa zvedu zvatinoda kuti zvinge zviri mumutemo, tinosubmita either orally or tinosubmita through madocuments atinonyora, magwara atinonyora, uye vanouya zvakare kuvanhu vachibvunza kuti zvii zvatingade kuti zviwedzere mutemo kana kuti zvibviswe. Saka taitarisira kuti zeki zvakare inotipawo mukana wekuti tizive kuti tinogona here kusabhinana magwara akanyorwa kana tichitarisa nyaya yedelimitation. Tinokwanisa here kuenda kuzeki kuofisi kwavo tichinopa maoral submissions kana kuti vanongoya kuzokonsulta veruzhinji munharaunda vachitaura nevakasiyana siyana. Uye vanhu vavanotaura navo vanenge vavasarudza sei kuti vauye kumaconsultations iwayo nokuti zvamunozivawo Zimbabwe yakakura. Saka tichida kuziva kuti izvi zvinenge zvichizofambiswa sei. Saka ndo rimwe gap ratakaona iroro kuti aiwa zvinofanira kuzogadziriswa mudelimitation maybe inotevera sezvo iyo yatitori yatopakati uye yakutopenderwa yakutopera.
Dzimwe nyika dzinoita sei munyaya iyi? Makamboenzanisa zviri kuitika muZimbabwe nezviri kuitwa nedzimwe nyika here?
Takatarisawo zvakare zvakaita sapoti international best practices edelimitation kuti maprinciples anotariswa ndeapi kana tichasa nyaya yedelimitation. Zvakaita sekuti transparency inofanira kuitwa mujekerere vanhu vachiziva kuti ndochirongwa chiri kuitwa uye vanhu vose vachikwanisa kuita sei kuva neinformation yekuti chirongwa ichi chakaparurwa rini, chichapenderwa rini. Takatarisa zvakare kuti mamwe achona yekuti vanofanira kunge zvakare vari vanhu vanenge vari vanokwanisa kuita matoti ivo macitizens engagement kuprovida information inenge iri timeous kune veruzhinji vachikwanisawo zvakare kuti vashandise zvimwe zvinhu zvatinoti izvo international best practices zvakaita semuenzaniso kuti kana vachiita madimarcation iwayo kana vachipatsanura miganhu iyoyo yavanenge vachipatsanura yemaelections vanotarisa yatinoti community of interest kuti vanhu vari munharaunda iyoyo vavanenge vaisa kuti ndo vachavhota muward iyi kana kuti muconstituency iyi vane here kakudyidzana keupenyu hwavanorarama community of interest yavo. Pane nyaya dzevoting strength zvakawanda zvataitarisa nekudiscasa muconference iyo yatanga tinayo kubulawayo.
Saka amai dingani, pane danho rati ratorwa nezesini here pari zvino?
Takaita marecommendations atinofunga kuti zvinogona kukwenenzvera nevezeki kuti chirongwa ichichipere zvakanaka uye chibude zvakanaka. Uye takakurudzira vose vakanga varipo pamusangano uyu kuti vaende vanoudzawo varuzhinji nezvechirongwa ichochi kuti kana vanhu vave kuzoengendwa kana kuti vave kupinda mumaconsultations iwayo ari kuitwa nezeki vange vachikwanisawo kubvunza mubvunzo uye nekucontributa zvatingati zviri meaningful muprocess iyoyi. Saka ndo zvakatanga tichiita kubulawayo paconference iyo yatanga tinayo yedelimitation process.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Kandororo Dingani vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatumira chikwata chevakuru vakuru muhurumende yavo kuti chipupure kugadzwa kwemutungamiri wehurumende mutsva weLesotho vaNtsokwane Samuel Matekane avo vachatoreswa mhiko yavo nhasi. Zimbabwe ichange ichimirirwa negurukota rezimbabwe rezvokudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Mutungamiri webato rinopikisa muZimbabwe reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakakokwavo kuchiitiko ichi uye vanonzi vakasvika muguta guru remaseru nezuro. Tabata nyanzvi munyaya dzezvebudiriro Dr. Eddie Mahembe tikavabvunza kuti kukokwa kwavaChamisa uku kunoratidzei uye kune zvakunoreva here?
Chokutanga ndinoraso kuti zvakakosha chaizvo kumhuri yeZimbabwe pari zvakakosha chaizvo kuna vaShamisa kuti vaShamisa vanenge vakuwedzera shamwari dzavo munyika dzakatikomberedza. Vakabva kuZambia, ndinoona vanenge vanofambidzana zvakanaka futi nemutungamiriri wenyika weSouth Africa, vanofambidzana neyokumalawi nemamwe mapatisi akatikomberedza. Saka zvinoreva kuti zvinotidi, zvinoratidza kuti vaShamisa vari kuwira nevakatikomberedza. Chechipiri, mutungamiri wenyika ava Sam Matekane vari kupinda pachigaro, pati yavo inguva rine mwedzi mutanhatu. Saka zvinotaurwa kuti vatsigiri vaShamisa vanobva vawanawo kufara kuti saka zvinobvira kuitika kuti kana ine pati yako isiidiki inogona kuwanawo masimba Sazino, zino encourage wa izozo.
Iyo Lesotho yaka kosha zakadini.
Lesotho ufuti yaka kosha musada grizini. Saka kita usamwari wakadaro. Usukushi zani nika. Zino pao wacha misansuri melera. Kwa supporters angu. Asilo nimuri chini. Saka mhamba. Ichi talo shaka kosha ichojo. Papatara wacha misanda yu wacha misasha yu.
Kala taka tarisa zimunyika jichi uwiri rana neva tunga miri ve mapata anopikisa are mune zimunyika pane zazunota ura erezi Dr. Mayembe
yes pane zazunota ura sakawanda pachiru wanga wa sitawara nyaya kuti ideology sari kuti mufunga mafungira kawanda ere mafungira unite wa mwano ti kune inozi demokrasi wa mwano kwenye inozi nationalizi mwa saka sena sena zi mafungiro sankana zidaro zinori wa kuti vacha misa mafungwa zao zi matungwe mwengo zi mwengo zi kuni ya nao ni wangu wa kutonga mazwano zakana sezo zakana zoku zambia wawa wakana fesalani kutu wawa tazunye pasira kuti iwe wanenga wawa kutu sarudza pasarudza chita tenai wanenga wachisa kutu ah saka wacha misa wano fambi zaya nani saka kosha yesu kutu wano fambi zaya nabu kara wano fambi zaya nani wamwe wanita wakuti kika zao tibudirile zakana sezo kita kutu wano zambia zune ita kutu iwe wano watikiri wako wawwe wano kuwimba newe kutu ah wano fambi zaya ni wano wanedi wano wanita wakuti kika tibudirile saka yesu saka kosha yesu kwa kwa ni papa Zimbabwe ni urafu zakanya kutukoshe futi ni kuti pali mpa mpangu ya tulu zwa ba mwe zani pia fuzi wangu 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 chiti opposition ino ndi kwa Amerika isiyo yesu maafrika zaka basia misa wakawana shangwa ni zakatu wandei maafrika zino pese na kuti propaganda iyo iyo kuti ipati iyo ku nezime nyika ispati iyo maafrika zino vasa yesu wakasi saka kusha jayi kutu wajisha misa wadi gizane ni vamwe wari kutunga mirira munyika dzemu Africa especially vane mavari vakatikomberedza apo
Dr. Mayembe tiri kuona iko zvinezvi kuti Zambia yakakokawo vachamisa iko zvino Lesotho yaita saizvozvo dzimwe nyika dzakaita sana Botswana nana South Africa nedzimwe nyika yo dziri musadha region umu sei dzichitadza kuitawo zvakaita saizvozvo dzinotyei kurakidza kufambidzana nemapato anopikisa emune dzimwe nyika
sezvinoona hangu ndechekuti kazhinji pane inonzi government negovernment zvinozhizana saka zhinji kana munhu apinda mugovernment anonyaya kuzvidzana vamwe nemugovernment yavo asi ndikuona kuti vashamisi vanenge vakamboinda kuBotswana vakambouya futi kuSouth Africa vakambototaura nomutungamiriri wenyika vara Maposa zvakatombobuda pa social media zvinoreva kuti yes hapani zvonyanya kufambidzana segovernment to government kuti vashamisi havasati vamuri vava mugovernment asi zvokufambidzana zvokuwirirana vachionana ndiona sekuti vanoonana zvinoreva kuti zvinotasa kuti zvinopawo chiremerera kuna vashamisa seopposition kana kuti alternative government.
Munofunga kuti izvi zvinofanira kushatirisa hurumende yemuZimbabwe here?
Hazvifaniri. Zvinofanira kunge zvichitokurudzirwa kuti vari kutonga nevange vari muopposition kana kuti vanopikisa vave vanofambidzana nevamwewo venyika dzomuAfrica. Chakakosha kugidzana ndicho kuti munoita muchitokwanisa kuita ushamwari ende ushamwari hwakakosha nokuti kurwidzana ikoko ndokunozoita kuti vanhu vakwanise kutengeserana zvakanaka yatinoti international trade ndokunozoita kuti vanhu vakwanise kufambidzana zvakanaka zvekuti migration ndozoita kuti vanhu vasachanyanya kupokana so nyika dzinofanira kufambidzana saka kufambidzana kunoita kuti one ma citizens as individuals isusu vanhuwo asi zvokwakitawo kuti mapoka anoita zvematongerwo wenyika even vari muhurumende vacho saka kudzidzana ukoko kunofanira kukurudzirwe nokuti ndozvira kuti nyika dzinatso kuwirirana
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvebudiriro Dr. Eddie Mahere vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Kubva muna 2020 zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika mazana mashanu nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe kana kuti 569 pazvizvarwa mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nezvitatu kana kuti 973 zvinobva kune dzimwe nyika zvakapiwa ugari hweBotswana kubva muna 2020. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru mubazi rezvevashandi nemukati menyika yeBotswana vaJimopilu vakaudza komiti inoongorora mashandisirwo emari dzeruzhinji munyika iyi yePublic Accounts Committee muKhaburoni kuti pane vakawanda magwaro, Zimbabwe iri pachidanho chekutanga ichiterwa neSouth Africa ine vanhu zana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128 vakapiwa ugari wenyika iyi uko India iri pachidanho chechitatu nevanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73.
Pazvizvarwa mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevatatu zvekune dzimwe nyika zvakapiwa ugari hweBotswana makore matatu apfuura, zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakawanda zvinosvika mazana mashanu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, zvichiteverwa nezveSouth Africa zana nemakumi maviri nezvisere, kotiko India iri pachidanho chechitatu nezvizvarwa zvayo makumi manomwe nezvitatu.
Vakaenderera mberi vachiti pane vaimbowo zvizvarwa zveZimbabwe ava vakawanda vakawana magwaro kuburikidza newanano, vamwe makumi matanhatu kana kuti 60 vakanyoreswa sevana vadiki vezvizvarwa zvenyika iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa ugari ruzhinji rwacho izvo zvinosvika mazana mana nemakumi mana nechimwe chete vakawana ugari uhu nokuda kwewanano, uye mazana matanhatu vakanyoreswa sevana vadiki.
Munhu anoda ugari wenyika iyi anokwanisawo kupiwa magwaro pasichikamu chechinomwe chemutemo weCitizenship Act, icho chinopa mwana ari pasi pemakore matatu okuberekwa kuti atorerwe ugari wenyika iyi, uyezve munhu akaroorana nemugari wemuBotswana ave nekodzero yekupiwa ugari mushure nemakore mashanu. Vamwe vanonzi vanoshandisa nyaya yewanano senzira yekuwana mapepa. Asamai Primrose Solomon, avo vakaroorwa mumusha weZesambe uyo uri pedyo neguta neFrancis Town, vanoti vakachata munyika iyi nokuda kwerudo.
Mumwe anoroorwa kuti awanewo munhu waanoda, vamwe vanoroorwa mapepa ozvishuvakosho, vamwe vanoroorwa sekuti senganiona. Zvine ndakaroorwa kuti ndaonawo munhu wandaasina murume, ndaonawo munhu wandada into marriage, then reacha wana. Anoroorwa mapepa sometimes haite family, anogona kugara chiita asina family. Voona munhu aita family yake aita wana wake anoroorwa kuti auda kuita life nemunhu weye waanenge aina.
Nyanzvi dzemutemo uye vari gweta rakazvimirira vamaiki vomutungadura vaudza Studio 7 parunare vari muKhaburoni muBotswana kuti Botswana inyika ine vanhu vashoma zvakanyanya.
Ini nhangu sekuona kwangu ndinoona sekuti inhau yekuti vakaona kuti isusu mashandiro atinoita ane an after benefit, kana ndichiti an after benefit kureva kuti tiri kuseenza nezvizvarwa zvemunhu tichibatsirana nazvo kuzvidzidzisa mamwe mabasa avanga vasingakwanisi kuita anove ndiwo avatokwanisa kutoti vaite vari vega pasina hendi yedu uyezve nenhamba yavo. Vanoona ivo zvine kodzero yekuti tigare navo mukati menyika, nokuti dai zvazvisina kodzero vakawandisa ivo pache zvavo handione sekuti vaidaro.
Bazi rinoona nezvouwandu hwevanhu reStatistics Botswana rakazivisa muna chiwabvu wegore rino kuti uwandu hwevanhu vakawedzera kubva pa 2,024,904 muna 2011 kusvika pa 2,346,179 muna 2022, zvichireva kuwedzera kwezvikamu gumi nezvishanu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 15.9%. Ndatamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti mhuri zhinji muBidebridge dzakasara dzisina zvekudya nezuro zvichitevera kunaya kwemvura zhinji kwakakonzera kupinda kwemvura mudzimba nekushayikwa kwemagetsi. Hapana vanozvikamwa kuti vakafa kana kukuvara. ZimLive.com rinoti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa nezuro vakarambidzwa zvakare kuona vamwe vavo kuchigurubhi Maximum Prison. NewZimbabwe.com rinoti mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoshora hurumende yeAmerica vachiti yaifanirwa kutanga yataura nehurumende yavo isati yabudisa mashoko ekuti pane varwi vanopfurikidza mwero vari kuronga kurwisa South Africa. VaRamaphosa vanoti yambiro yakadai inofanirwa kunge yaita kuhurumende yeSouth Africa vasati vataurira vanhu vese. Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ai zvinonyadzisa kana tichine vanhu vanosupporta masanctions kuti ndagara aripo. How many peoples vanhu vari kuti sanctions must go? Vanhu vangani, ivo maamericans ikodzero dzevanhu ndedzipi dzavari kukoshesa? Africa, the whole Africans yati masanctions ndaabviswe but ona vari kuti ndaagarepo. Kana iko izvozvo kukazingakuizwa mavhoti ekuti vari kuti masanctions ndaabve. Vanhu vakatowanda vari kuti masanctions ndaabve, ivo wetripo C ndo ari kungoti ndaagarepo.
Isu semaonero edu ose vana veZimbabwe hatidi kudzvanyirirwa. Masanction avari kutaura ava handakapuwa ivo vakuru veuvere. Ngavambotisiyawo timbofarawo, tisunungureiwo timbofara vana veZimbabwe. Ngavatipiwo mukana vasati vhiringidza pakuita zvatoda, vasatirova. Kwevo vanogotiroverei vanhu veZANU-PF, ngavambotiregawo timbovhoterawo patiri kufungira kuti tikavhotera apa zvinoita, timboona kana zvatirambawo toitawo zvimwe. Ndo mafungiro edu ese vanhu veZimbabwe. Ngavatinzwirewo tsitsi vanhu veZANU-PF, vambotirega timboitawo zvatoda.
Mangwanani akanaka ana mukomata nokawande nevamwe vasateri veStudio 7. Tangotaura hangu panyaya yezvirango zvekatemerwa vamwe vekuZimbabwe, vakuru vehurumende yeZimbabwe. Kuti iyoyi ndomukana wevanhu veZANU-PF vari kuita kongiresi kuti dei vachikwanisa kugona kubvisa vanhu vose kuZANU-PF politibhuru yavo, vose vakatemerwa zvirango vovabvisa kuhurumende vobva. Tenge takakwanisa kurwisa kubvisa zvirango tinene. Saka ndongokurudzira ngu kuti veZANU-PF vari kuita kongiresi yavo vabvise vose vane zvirango. Uye ndoda kutaura pane avo vagutawo vanotaura kuti kwai vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanotenderwa vachatanga toda kuti kutange kwabviswa zvirango kuti vagowana kuvhota. Apa vanoti vakutotemera vana veZimbabwe zvirango. Vose variko chero kuAmerica chero kupi variko veZANU-PF variko, vanotenderanawo nazvo here kuti titemerwe zvirango neZANU-PF? Isu vana veZimbabwe tiri kudiaspora, ndatenda.
Ndoda kutaurawo panyaya yemasanction yanoita nyaya yemasanction. Ndaionaso kuti maopposition parties dei abatana vataurana neAmerica kuti masanctions adei vamabvisa. Nekuti ZANU-PF haisi kutadziswa kurana nyika nemasanction, kutokoniwa. Saka zvoda kuti masanction iwo akabviswa vanonyatsokuzvionera vanhu nevakuru vemuno muAfrica, mapurezidendi emuno muAfrica anokonzi anokurudzira kuti masanction abviswe, vachifungidzira kuti ndo ari kubata upfumi hweZimbabwe. Vanozozvionerawo vega kuti aiwa masanction haana chaari kuita, sekuti umbavha chaiwo chaiwo ndo uri kuuraya nyika. Saka dei vagona vabatana vakurudzira America yabvisa masanction kuti ZANU-PF isare pachena, isare isina painohwanda nako. Ndo mafungiro angu aya, tinotenda.
Tino kutendai vanhu veStudio 7 nenguva yamunodai kutipa. Nditendereiwo kuti ndiimbe ndichipindura mukomana wokumberengwa.
Ngapinde,
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 ngapinde zvake Nero. Nero ngapinde, yatokwana,
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 yatokwana nguva yekuti Nero apinde.
Kana tichiti Chamisa ngaapinde, tiri kutoitira iwe mugaro wokumberengwa usingazivi chinonzi bacon. Ngaapinde zvake mukomana.
Tanonoka wange muri right here, haasi tiri right isusu. Tinongoda tinongozwa kunyangadzwa nokubhoekana nezviri kuitwa nevana kasembeka sembezvi. Ndiverengere meseji yangu mangwana kuseni, muve meseji iyo isai kuna kasembeka sembe. mundi funziro kasente kasente. Mashoko auto arapa mepo stora zvino gova vana veZimbabwe vakaterera soka. Tinozwa kunyangadzwa chaizvo. Vakomana musha mhanya muZimbabwe. Ramba makaomesa musoro maunzira ngara ramu. Nyengerwa ndi munangagwa. Musha mhanya vakomana. Siyane zvamurikite izvo. Tiri vana veZimbabwe zvino murikuchinyira so. Vana jobs akala zvino murikuchinyira. Vana veZimbabwe vavo. Ava dzikunze kwenyika vadzikupi. Havasi varungu vanhu vavo murikuchinyira so. Vana veZimbabwe. Koyo varungu vachaiwo muti makarwisana navo vaimuchinyira semachinyira munoita so kuchinyira mwana weZimbabwe so varungu vaka vasinga chinyiri machinyira murikuita kudai varungu vaichinyira kudaro kudai ini makararama sezvizvo chinhu musina kurarama bati varungu ndo vanga vachitonzira vanhu vachitonzira tsitsi asi imimi vanhu veblack ndimakutoomesera vamwe vanhu veblack kuita sokuti ndo vanotobva kunze kuna naamerica kunze nedzimwe nyika asi vanhu vemuZimbabwe muri kuvaomesera musoro semaomesera mukaita izvizvizvo siyane nezvamurikuita vana vakazendeka senda siyani zvamurikuita muchamhanya siyani zvamurikuita musaomesera vana veZimbabwe kuita sekuti munoonesera maBritish tichasangana 2023 gwinya kuti murobhe kuti muhwine.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number chinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri kuwashington dc. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica.
Ukama pakati peamerica nechina huroramba huchishusha america zvakanyanya. Muhurukuro yakaitwa mazuva mashoma adarika kuHoover Institute kuStanford University, guru kutaura zvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakati, China yakasiyana neinozivikanwa yanyuka mumakore adarika pasi peutungamiri hwaXi Jinping. Nyika yePeople's Republic of China kana kuti PRC vakadaro inodzvanyirira zvakanyanya kumusha iine ukasha kunze, uye munguva zhinji izvi zvinokanganisa zvido zvedu pamwe neukoshe hwedu. Izvi zvinonyatsoonekwa panyaya yeTaiwan. Pane kuti imire nezviripo, Beijing yaratidza kuti inogona kushandisa nzira dzekumanikidza uye pamwe nekushandisa simba kuti iwane kubatana. Vakati iyi nyaya iri kushusha kwete America chete, asi inyaya iri kushusha zvakadzama nyika dzepasi rose. Uwandu hwezvitengeswa zviri kupfuura nemutaiwan strait zuva rega rega hune zvikuru zvaunokanganisa pasi rose. Kunyanya zvinoshandiswa muindastiri yezvemagetsi kana kuti semiconductors zvinotonyanyokanganiswa kana Taiwan yakakanganiswa kugadzira kwayo masemiconductor aya nekuda kwedambudziko. Vakati saka pane basa kwete kwatiri chete, asi nyika dzose pasi rose mukuchengetedza runyararo nekugadzikana kana tasvika panyaya yeTaiwan Strait, uye kuve nechokwadi kuti kupesana kuripo kwagadziriswa murunyararo, vakapika vachidaro vaBlinken. Ndinotarisira kuti Beijing ichadzoka kunzvimbo yaichanyatsoona kukosha kwekuve nechokwadi kuti kupesana kunogadziriswa murunyararo zvekuti haiedze kumanikidza zvinhu kana zvaipisisa kuburikidza nechisimba, vakayambira vaBlinken. Vakati takazvipira kuzadzisa kuTaiwan pasi pemutemo weTaiwan Relations Act nekuvatsigira mukukwanisa kuzvidzivirira kwavo. Ichitungamirwa neTaiwan Relations Act, magwaro matatu atakaburitsa pamwe chete kana kuti joint communiques nezvivimbiso zvitanhatu kana kuti six assurances, America inoramba yakazvipira kuurongwa hwekuti China imwe chete. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti pane kushomeka kwemitemo inofanirwa kushandiswa pakutarwa kwemiganhu kana kuti delimitation. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari muLesotho kuona mukuru wehurumende yenyika iyi mutsva achitoreswa mhiko. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. ndiri Washington DC ndini tsanono kawande ndichikusiya mune jaya guru Chris Gande kana muchida kutitumira ma nhare mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com ndini tsanono kawande ndichiti musara zvakanaka.